JSC yavhara matare aMagistrate kuBindura, Chinoi, Kariba, Karoi, Mount Darwin nemutare uko kwavharwawo dare repamusoro. Munyori weJSC vaWalter Chikwana vati vatora dano iri kuti matare aya ambofiritwa nemishonga inodzivirira kupararira kweCOVID-19, kuvheneka vashandi pamwe nekuita ongororo yekutsvaga chakapa kuti denda iri ripinde mumatare aya. Vati vanoda kukwidza nyaya dzavo kumatare, magweta nevamwe vanoda rubatsiro kumatare aya vanofanira kubata vatongi vakuru munzvimbo dzavo, registrar, additional sheriff kana assistant master, uye mafoni evanhu ava achaiswa pamatare avharwa aya. VaChikwana havana kutaura kuti vanhu vangani vabatwa neCOVID-19 kumatare avharwa aya, asi vati vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa kuti avhurwe, uye veruzhinji vachaziviswa kuti matare aya achavhurwa rini. VaChikwana vati JSC iri kutora matanho ese anokurudzirwa neWorld Health Organization nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kweCOVID-19 kumatare ose ari kushanda.
What we are doing is tiri kureducea ma members of the public kuti vapinde mumacourtrooms. Mapupindwa nemalitigants chete. Ndizvoti vakwamaona ndepupi ngozi ma members of the public vaakurambidzwa kupinda mumacourthouses kuti reduce vanhu vanenge vachipinda mumacourthouses.
Vatiwo vave kusimbaradza kupfekwa kwemamask, kugeza maoko nekushandisa masanitizer kuti munhu apinde mumatare. Kunyange hazvo hurumende yakati mapazi ayo anofanira kuderedza uwandu hwevashandi vanoenda kubasa kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana, VaChikwana vati havagoni kuita izvi nekuti matare anoita basa rakakosha. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare, amai Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti hongu danho ratorwa neJSC rakanaka chose, asi rinofanirawo kuitirwa vasungwa, mapurisa navose vanoshanda nematare. Vatiwo JSC ngaifambirane nenguva kuti vanhu vatongwe pachishandiswa michina yechizvino zvino vasingasangane nevamwe mumatare.
Matare edu ebumusha akufanira kufambirana nenguva, oita atinoti mavhitual caution, kuti vanhu vanogona kutonyaya, inogona kutotongaita vanhu vasingasangani. Zvinoita kuti kutapurirana kwezvirwere zvakaita kunge COVID-19 kuderere, tobva tachengetedza utano hwedu.
Mutungamiri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vati hurumende inofanira kuvheneka vanhu vakawanda kuti izive uwandu hwevanhu vane denda iri.
Isu sana chiremba tiri pagrand tiri kutotanga kuona masuspicious cases akati wandei, although tiri tadambudziko rimwe testi nekuti vari kunzi testwa ipapo private kuprivate, pamwe wacho vari kungozonyangarika vobva vati hatina mari. Saka tinoda kuti hurumende kana yanga yakwanisa ikangoona kuti pamatesi kuya kunowanzozara vanhu kune kutambira vanhu vakati wandei, tichida kuti vauye vazototestei epenyana kumarocation ikoko, kwakuda kuti kuchitanga kutestwa iko zvino.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kuwanda kuri kuita COVID-19 kunokonzerwa nekuti matanho ekudzivirira denda iri haasi kutevedzwa. Vakatiwo hurumende inofanira kuwanisa vanhu zvekufambisa, vachiti vanhu vari kutapurirana denda iri vari mumitsetse yemabhazi.
Biggest super spread yatiri kuona ndo mazubhubhasis mune overcrowding. Tinozviona because mapatients edu anouya kuzorapiwa necovid anokwira mabhazi wayo, endi vanhu vanonge vari mumabhazi wayo havatombozivawo ndakagara next munhu anechi anotozivikanwa kuzva necovid ari kutoenda kundorapiwa. It's because of bottlenecking yavakaita paningi patransport system. Saka tokurudzira kuti ngavavhure transport system, regai mamwe maoperators apinde vanhu vafambe vakatambanuka zvakanaka. Then malockdown edu ngaashande, enforcement ngaive beta, kwete zvehasha zviya zvongofaina vanhu, aiwa ngavadzidzise vanhu mamaska anodini vanhu vachigara kumba. I think tasvika pastage yezvino yekuti izvo every town, every village yava affected. Handifungi kuti zvichabetsera kuti titi targeted lockdown.
Nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru makumi mana nezvitatu nemazana mana nemakumi masere 43,480. Munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu kwevanhu vafane COVID-19 munyika yose pachiru nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1692. Kusvika nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe negumi nezvishanu nemakumi mashanu nevatanhatu 715,056 uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mana nemakumi mashanu nechimwe nezana nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu 451,793. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.